Vamunangagwa vakavhura paramende vachivimbisa kuti hurumende yavo yainge yakasiyana neyevaimbove mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe. Asi makurukota vamunangagwa mazhinji akatadza kuenda kuparamende musi wayatanga basa, izvo zvakatsamwisa vakawanda, vamwe vasina kufarawo nazvo. Mumiriri weNorton muNational Assembly Vatemba Muliswa avo vakati urongwa hwavamunangagwa haugoni kubudirira nemaitiro emakurukota avo.
Report is based on the ministers implementing, and if they are not here, who will implement? Very sad.
Makurukota ehurumende ndiwo anofanira kuona kuti zvese zvakataurwa nemutungamiriri wenyika zvaitwa. Zvino kana asipo, ndiani anozviita? Zvakashata chose zviri kuitika izvi.
Mutauri wedare iri Advocate Jacob Mudenda havanawo kufara nemaitiro emakurukota, uye vakavimbisa kutaura nemakurukota aya pamwe nekuzivisa mutungamiri wenyika nezvenyaya iyi.
Just to nip it in the bud, I'll raise the issue tomorrow when we meet the honorable ministers.
Kuti zvisaramba zvichiitika, ndichataura nemakurukota ndovatsanangurira zvirango zvaanokwanisa kupihwa kana atadza kuteedza mutemo wenyika neparamende unovasungira kuti varemekedze pamwe chete nekuuya kudare rino.
Nguva dzese panotanga paramende basa, motion yekutanga muNational Assembly neSenate ndeyekutenda mutungamiri wenyika nemashoko avo pakuvhura paramende. Asi gore rino, nhengo dzeMDC inotungamirirwa naNelson Chamisa dzakati hadzisi kuzotaura pamusoro pemotion iyi sezvo bato radzo risingatore vamunangagwa semutungamiri wenyika ari pamutemo. MDC inoti sarudzo dza2018 dzakabirwa zvemhando yepamusoro, ukuwo ZANU-PF ichiti yakakunda zvine mutsindo, izvo zvakatambirwa nedare reConstitutional Court. Asi mukuru wesangano reZimbabwe Democracy Institute Dr. Pesai Ruanya vanoti kuita kwakadai hakuna zvakunobatsira.
Plus hazvina zvezvinombochinja kuzoko kungoita fight chete nokutaridza political power. Chinhu chokuti vamunangagwa ndi president weZimbabwe hadzizvo kutaurirana nhema pano. Vamunangagwa ndi president weZimbabwe unless kana vakafa kana kuti vakarwara kana kuti vakabviswa nezano. Vamunangagwa vabvi papo kusvika 2023 asvika. That is the honest truth iripo, and that is the legal position iripo unless something happens to the president. Havabviswi papo. Whether vanhu vemDC muparliament varega kudibheta speech yamunangagwa kati vaidibheta.
Mukuru wesangano rinomirira vatori venhau dzemuparamende reZimbabwe Parliamentary Journalists Forum Veneranda Langa anotiwo muparamende muri kugara muine mhirizhonga. Langa anoti nyaya yekuti nhengo dzeMDC dziri kuramba kuremekedza vamunangagwa ndiyo yakazoita kuti dziburiswe mudare nechisimba musi waturwa budget ra2019.
Saka pabudget apa ndipo pakazoshata, nokutoti paakapinda havana kusimuka. Vakazopedzisira vatumirwa mapurisa na Speaker of Parliament Jacob Mudenda kuti avadzinge muhausi. Saka madzingiro acho akaita mhirizhonga zvekutoti MPs MDC Alliance echidzimai vamwe vakasimudzwa zvekutoti vakazopedzisira vakurwara, vamwe vacho vakasimudzwa nenzira inonyadzisa zvekutoti chero zvipfekwa zvavo zvemukati zvaitoonekwa.
Anoti kunze kwemhirizhonga yakaitika mudare, mumakomiti eparamende mune nyaya hombe dzakaitika, uye anoona sekuti nyaya yekuongororwa kwemashandiro ekambani yemarasha yeHwange Colliery nekomiti inoona nezvemigodhi kwakaburitsa huori hunotyisa huri kuitika mukambani iyi. Langa anoti chakanyanya kukatyamadza maitiro enhengo dzebato reZANU-PF idzo dzakaramba kuti mumwe muzvina bhizimisi ane zvikamu zvakati kuti mukambani iyi Vanik van Hoog Straten vasape umbowo pamusoro pekambani iyi.
MPs vachiramba kuti ataure kuparliamenti zvakanyadzisa chaizvo. Nyaya yeHwange Colliery yakaneta nokutoti inyaya yecorruption yakatodonesa Hwange Colliery, yakatoita kuti Hwange Colliery isamire zvakanaka kusvikira nazvino.
Zvakabudawo pachena muongoro yakaitwa kuti pane vamwe vakaita samuzvina bhizimisi Shepherd Tundia vekukwekwe vakashandisa zita remutungamiri wenyika kuvhiringidza zvinhu mukambani yeHwange. Paramende haina kufara nekushayikwa kwemafuta emotokari munyika, uye komiti inoona nezvemhando dzemoto yakashedza makambani anotengesa mafuta, Reserve Bank of Zimbabwe pamwe navese vane chekuita nenyaya iyi kuti vazotsanangure kuti dambudziko iri ringapera sei. Governor weRBZ Dr. John Mangudya vakaudza paramende kuti vari kutenga mafuta anokwanira nyika yese, asi zviri kuitika zvinoratidza kuti mafuta aya haasi kukwana sezvo mitsetse yemotokari mumagaraji iri kuramba ichireba. Nhengo dzeparamende dzisati dzaenda kuzorore kisimusi dzakapasisa bhajeti ra2019 mushure mokumanikidza gurukota rezvemari vamutuli Ncube kuti vawedzere bhajeti radzo kuti dzikwanise kutengerwa motokari dzemhando yepamusoro dzerudzi rweToyota Land Cruiser. Apo gore ra2018 riri kusvika kumagumo, vakawanda vanoti vanoda kuona nhengo dzeparamende dzichiita basa rinosimudzira upenyu hweveruzhinji, kwete kuswera dzichiita kunge ndumurwa dziri kurwira zviwitsi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudya.